Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gunyana 26 2021 makateerera ku studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyangwe zvaderera hazvo in regard kundufu dzevanhu nekuda kwechirwere. Kune vamwe vedu vasati vaenda kunobayiwa nomba saka tinokudzira zvikuru kuti vanhu ivava vatore mukana iwoyo kunobayiwa
hurumende yokurudzira vanhu kuti varambe vachibayiwa nomba yeCOVID-19 kunyange hazvo uwandu hwevari kufa nechirwere ichi hwatidzikirei iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vari kukurudzira vanhu kuti varambe vachibayiwa nomba yekudzivirira COVID-19 kunyange hazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi hwatidzikirei. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 nomba kuti inyatsoshanda kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMujiri.
Aiwa zveBlessing isu tinoti kunyange zvaderera hazvo in regard kundufu dzevanhu nekuda kwechirwere. Kune vamwe vedu vasati vaenda kunobayiwa nomba saka tinokudzira zvikuru kuti vanhu ivava vatore mukana iwoyo kunobayiwa nemba kuti kana tikatarisa ingakunye kumatunhu edu ose vatungamiriri vedu vatingati mazostate madzishe edu vari kukudzira vanhu kuti vanobayiwa saka kuzvipatara zvedu zvese zvingava kumadistricts kumaclinics and whatever vanhu vari kubayiwa ikoko izvozvo kubva Friday takatora 500,000 Saturday tikatora Sunday tikatora nhasi Monday hatisi mangwana tiri kuwana futi 1 million yesainofarm saka hurumende inofanira kutendwa zvikuru nebasa rakanaka rairi kuita rekutenga mishonga iri kuuya kuti vanhu vazobayiwa saka handei tose tinokukurudzirai kuti vanokwanisa kunobayiwa vabayiwa
Asi tavamwe vari kuti vari kuverenga pamadandemutande apa pana WhatsApp nepana Facebook kuti nomba idzi hadzina kumira zvakanaka munhu akabayiwa anogona kuzorwara
Blessing uchiona pakatanga kunzi vanhu vari kubayiwa there were so many conspiracy theories dzinouya pama dzaitaura vanhu vachidiscourage vanhu vachiita sei ini kutaura kuno ndakatobayiwa nomba saka zvanadambe mutande nezvemawhatsapp that's not official vanhu ngavateerere zvinotaurwa nenyanzvi magodobori anoziva zvekubayiwa nomba kwevanhu kwete kungoti nhasi ndaona waka WhatsApp kapostwa nhasi ndaona wakataura zvakati nhasi ndaonawo wakakati aiwazve unoteerera kune bazi reutano nekurerwa kwevana ndora unoteerera vanotaura nezvekubayiwa kwenhomba
ko vanoti kana vanhu vashoma vaakurwara nechirwere ichi sezviri kuitika pari zvino hapasina chekuti vaende kunobayirwa nhomba sei zvakakosha kuti munhu wese angobayiwe nyangwe uwandu hwevari kubatwa nechirwere waderera zvakanyanya
tinoona Blessing nyaya yacho ndeyekuti I think muteedzeri wegorokota rezveutano nekurerwa kwevana vanova nyingiyi Dr John Mangwiro vakagara vachitaura kuti pane imwe survey yakaitwa yevanhu vanga vafa nechirwere ichi mushure mekunge vanhu vatariswa vakaonekwa kuti namba huru yainge iri yevanhu vasina kunge vakabayiwa namba digi digi yanga iri yevanhu vakabayiwa zvichireva izvo kuti unofanira kunge uchibayiwa kuti udzivirirwe kana uchikwanisa kuti unobayiwa
mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare mashoko aya atsimirwawo nenyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr Enoch Maida
utachona we COVID ndewe virus. Virus, mchaona kuti ma virus ose kubakare hanzi arapika kupera sema bacteria. Asi anotongo batsirwa kana kuti vanhu vangatobatsirika nokubaiwa nhomba kana kuti vaccination inoita kuti muviri uite masoja anorwisana noutachiona hwevirusi hoho kana
zvinozoshanda sei kana munhu abaiwa
muviri ukakurira virusi iyoyo muchaona kuti munhu anenge asina utachiona ihwo muviri make kana kuti hazorwari nokuda kwoutachiona ihwo zvakakosha kuti vanhu vazvizive kuti nyaya yekubaiwa nhomba iyi ndiyo yakaonekwa nana mazvikokota nevaongorori varapi nemascientists vese vachiona kuti ndo zvingabatsira kuti nyangwe munhu akawana utachiona haarwari noutachiona uhu zvakanyanya kana kuti aite macomplications kana kuti afe nokuda kwoutachiona ihwohwo. Saka zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti zvimwe zvose tingaita, asi kana tikasabaiwa nhomba iyi tikazobatwa noutachiona uhu, kurwara kwedu kunokwanisa kunyanya zvikuru kana kutokonzera macomplications akawanda kana kufa nokuda kwoutachiona hwecovid-19 ihwohwo.
Mungatsanangurawo zvizere here nezvemhando nemhando dzatiri kuona dzechirwere idzi?
Nyaya yemavariants ari kuuya, vana delta vakawanda wanda, vana beta, vana lambda, vana muyi vamuri kureva. Nyaya inongovapo ndeyekuti utachiona hwevhairasi hunoshanduka shanduka zvingarehwa nomuchirungu kunzi kumutator, kureva kuti haugari hwakangoita mhando imwe chete. Vanhu kuda vanganzwisisa nokuti tikatarira zvinoita flu. Flu iyaiya inoita kuti munhu ukabatwa nayo nhasi ikapera uchiti handarwisana nayo, muviri wangu wagwinya, handarwisana neflu iya, unokwanisa kuti gare gare wobatwa futi neimwe mhando yeflu inenge yakanosiyana naiya. Ndo zvinongogara zvichiitika nenyaya dzamavhairasi idzodzi. Saka muchaona kuti pese pane utachiona hwevhairasi haurambi hwakangoramba huri humwe chete, hunoshanduka shanduka. Saka ndo zvinongoita namavarians anouya, imwe yavo yakadai.
Panenge paine mitsauko yakaita sei?
Dzimwe dzinoya dzakasimba kudarika dzimwe, dzimwe dzisina kunyanya kusimba. Asi sezvatakatoona kuti delta yakauya yakasimba, uye vanhu vachitatapurirana zvakanyanya, uye ichirwarisa vanhu zvakanyanya, uye nokuita kuti vanhu vafe nokuda kwoutachiona ihwohwo zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti vanhu vanzwisise kuti utachiona ihwohwo hunoshanduka shanduka. Asi tinotendawo kuti mishonga iri kuuya zvikuru mavaccination aya mavaccine aya, nhomba idzi dzimwe dzizhinji dzinodzivirira mavariants iwaya nenzira dzakawanda. Saka zvakakosha kuti vanhu vaende vanobaiwa nhomba kana kuti vaccination, mavaccine avanofanira kuti vapiwe anovabatsira kudzivirira utachiona hwecovid-19 ihwohwo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 nezuro, zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira hwave zviuru zvina nemazana matanhatu nevatatu kana kuti 4603. Vanhu zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 145 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvi zvinoreva kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi maviri nemapfumbamwe zvine mazana mashanu nevashanu kana kuti 129,505. Vanhu mamiriyoni matatu nezviuru makumi matatu zvine mazana mana nemakumi matatu nevaviri kana kuti 3,030,432 vabayiwa nhomba yecovid-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi masere nemanomwe zvine mazana manomwe nepfumbamwe kana kuti 2,187,709. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda sezvinotarisirwa.
Gamba
renyika uye vaimbova sachigaro we Public Service Commission vaMaria Wandanzua varadzikwa kumarinda eHeroes eKanasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vashandi vehurumende vanofanira kudzidza pane zvaitwa negamba renyika vaMaria Wandanzua vaimbova sachigaro we Public Service Commission varadzikwa kumarinda eHeroes eKanasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vataura pakuradzwa kwaitwa vanzuwa pamarindano radzwa magamba enyika pa National Heroes eKanasi, vamunangagwa vati vashandi vehurumende vanofanira kushanda zvakasimba sezvaitwa navanzuwa kuitira kuti mabasa ehurumende afambire mberi. Vamunangagwa vati hurumende yavo yakazvipira kugadzirisa zvese zviri kunetsa kuvashandi zvikuru sei panguva ino yechirwere cheCOVID-19.
My government remains committed to improving the conditions of service, capacities and skills of our workers in tandem with the demands of the new normal.
Asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaUbert Masaraure vati hurumende haifaniri kungotaura chete asi kuti mabasa ayo anofanira kuonekwa nekuita.
Mhoro yevashandi haisi nyaya ichada kutaurwa manewspaper pamarali nepamwe. Vashandi vane nguva vachinonga svosve nemuromo nenyaya yekutambudzwa kwavakaita kubva muna 2018 apo hurumende yakaba mari dzavo dzavaisitambira ichikata mari yavo from USD 550 kusvika vaisina chavanotambira chinobatika vachigara senhapwa. Saka zvekuti mutungamiri wenyika angataure kuti akazvipira, kuzvipira kwake hatiri kutaure nemuromo, kunoonekwa mumaakaunts evanhu, kunoonekwa pakushandura upenyu hwevanhu, vanhu vachizowanira zvinokwana mudzimba dzavo. Zvavanga vagara vachiita pasati patanga kuuya hurumende iyi inozvipira kuti vanhu havana basa asi kusevha mari nekupa capital pekushandira ndokwaka.
Mnangagwa vati vanzuwa munhu akashanda zvikuru kutsvaga zvikwanisiro zvavaida mukurwisa utongi hwevechichena. Panguva vaishanda semudzidzisi pane imwe university kuAmerica, vasati vadzoka kumusha pakawana nyika kuzvitonga kuzere.
He diligently participated in organizing material and logistical support for our political freedom and independence.
Ataura akamirira mhuri yekwanzuwa uye ari muzukuru wemufi amaitendai Bare. Vati vanzuwa munhu aive nerudo nemhuri yake pamwe nenyika yake uye munhu aida zvekurima zvikuru.
Given the length and depth of his life, all that Baba has done for his family, his profession and country, how much so much energy can fit in such a short person is a wonder.
Vanzuwa vakaberekwa musi wa 9 Chivabvu 1941 kunharira kuChivhu, vakadzidza kuDriefontein kwaChirumanzu nekwakutama kwaZvimba. Vasati vaenda kuAmerica kuzvidzidzo zvavo zvepamusoro kwavakasangana nemudzimai wavo Janice Mary Stevenson. Vakapedza zvidzidzo zvavo kuAmerica vakazodzidza pane imwe university kunyika iyi. Vasati vadzoka kuZimbabwe payakawana kuzvitonga kuzere muna 1980 vashanda mubazi rezvokutakurwa kwezvinhu. Vakazove sachigaro wePublic Service Commission kubva muna 1992 kusvika muna 2018 apa vakazosiya basa iri vave kunorima kuprazi kwavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Inogadzira nhomba dzeCOVID-19 yePfizer inoti ichatanga mukupera kwemwedzi uno kupa bazi rinoona nezvemushonga muAmerica reFood and Drug Administration kana kuti FDA ongororo yayakaita panhomba iyi. Svondo rapera, kambani iyi yakabudisa ongororo yayo yayakati inoratidza kuti nhomba yayo yeCOVID-19 inoshanda muvana vane makore mashanu. Nhomba iyi yakatotanga kubayiwa kuvana vane makore gumi nemaviri zvichikwira. Vana vanonzi vanokwanisa kupimirwa mushonga unotidarikei zvishoma zvikamu makumi matatu nematatu kubva muzana, kana kuti 33% pane unopuwa vanhu vakuru. Mutezeri wemutungamiri wePfizer Dr. Bill Gruber vanoti kunyange hazvo vana vanga vasiri munjodzi yekufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 pachakatanga, kuuya kweimwe mhando yechirwere ichi inonzi Delta variant kwapa kuti vana vakawanda vabatwe nechirwere ichi uye vamwe vachiendeswa kuzvipatara. Chari Jerusalem iguta rine marudzi akasiyana siyana uye vakawanda zvizvarwa zvenyika yePalestine zvinogara kuEast Jerusalem. Vazhinji vacho vane magwaro ekugara zviri pamutemo, kunyange hazvo vasiri zvizvarwa zvenyika yeIsrael uye vanotaura mutauro wechiArabic kwete chiHebrew. Asi vamwe madzimai ari kuratidza chido chekudzidzira mutauro wechiHebrew vachibatsirwa nerimwe sangano rakazvimirira roga rinonzi Lisan. Madzimai aya anonzi akadzidzira mutauro wechiHebrew anokwanisa kuwana mabasa oshanda achizviriritira. Madzimai ari pakati pemazana mana nemazana mashanu ari kupedza zvidzidzo zviri kuitiswa neLisan gore roga roga. Tochimboenda kuna Mike Ove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Ove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Cheryl Dzobo vesangano rePlatform for Youth Community Development. Tikuzeya nyaya yekupararira kwechirwere checoronavirus muzvikoro, kunyanya kumaruo. Muzvare Dzobo, tinomukamuchira muchirongwa. Totanga nenyaya yekupararira kwechirwere cheCovid-19 munharaunda, kunyanya kumaruo uko. Nemaonero enyu, mungati vanhu vanogara munharaunda dzamunoshanda kuchipinge uko vari kuremekedza here mitemo yakanangana nekudzivirira kupararira kweCovid-19?
Kuremeredzwa kwemitemo yeCovid-19 kumaruwa hongu kuri kuitika, asi dambudziko ratinosangana nariri kuti vanhu havana information yakakwana mumaruwa zvinoenderana nemashoko anoenderana neCovid-19. Kana kutarisa kutanga kwakaita Covid-19 mumaruwa, vanhu vanga vasiri kunzwisisa kuti Covid-19 chirwere chakadii. Vanhu vanga vasinganzwisisi kuti munhu anobatwa nechirwere cheCovid-19 munhu akadii. Kuremeredzwa kwemitemo yeCovid-19 dzimwe dzenguva hakusi kutevedzwa zvakanyanya. Unotoona kuti vamwe vanhu mamasika havatopfeki, vanozopfeka kana vazofunga kuti vaakusvika kana kuti paroadblock pane mapurisa, kana kuti ari kusangana nemupurisa ozofunga kuti regai ndipfeke mask.
Tochipinda kamunyaya yezvikoro, nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti Covid-19 yatanga zvekare kupararira zvakanyanya muzvikoro. Izvi zviri kuitika panguva iyo hurumende inoti yakaisa zvose zvinodivikana muzvikoro zvakanangana nekudzivirira kuparara kweCovid-19. Tino munyaya dzemaPPE, mamask nezvese hurumende inoti zviriko. Zvakare hurumende inoti vadzidzi nevarairidzi ndivo vari kuunza Covid-19 muzvikoro, kwete kuti Covid-19 iri kutangira kupararira muzvikoro. Mashoko aya nomatambira sei?
Hongu Covid-19 muzvikoro ichapararira nokuda kwokuti vana vamwe vanofamba nzendo refu kuti vaende kuchikoro. Nekudaro vana pavanomuka makuseni vachifamba kuenda kuzvikoro, vanenge vatosangana kudhara pavanozosvika kuchikoro, vanenge vatosangana murodhi. Kupararira kweCovid-19 kuri nyore pakadaro. Uyezve mune zvimwe zvikoro fenicha ishoma, sekuti vana vanenge vakagara vari 6, 6 kana 7 pabench, zvinobva zvazoita kuti vana havana social distancing. Apo pasina social distancing vana vano relaxa and ma mask vamwe vacho vanopisira vasingachapfeki vari muclass as long as musina mudzidzise. Saka zvinobva zvaita kuti COVID-19 ipararire zvakanyanya muzvikoro.
Aiwa nguva ndiyo yajikanana muzvare dzobo peta ihuru kuredu nekukanda mashoko enyu kupedzira kune mhuri yeZimbabwe kunyanya kune vadzidzi nevarairidzi akanangana nekudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Mashoko angu anikati mashoko andingada kupa kuvadzidzisi nevadzidzi ndeyekuti ngatingozvichengetedzai kuCOVID-19. Vabereki vana pavanobuda mudzimba vachienda kuzvikoro ngatingovayeuchidzai kuti COVID-19 iriko ngavangozvichengetedzai chengetedza pavanenge vachisangana neshamwari dzavo vananga vangozvichengetedza uyewo varairidzi kuzvikoro ngavangoonawo kuti vana vari kuita social distance zvakanyanya. Izvi zvinoita kuti vana vachengetedzeke naivo vadzidzisi vacho vazvichengetedzewo pachavo. Panofanira kunge paine social distancing, vanofanira kunge vachiona kuti vana vachigeza maoko here sezvinotarisirwa kuti munhu anofanira kuramba achidi achigeza maoko ake. Vanofanira kuona kuti vana pavanenge vakagara mumavanodzidzira vanosiyawo mikaha here pakati pavo kuti zvideredze kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nekuti COVID-19 tinoikunda kana vanhu vakange vachipiwa mashoko nemazvo. Isu Sangano Platform for Youth and Community Development tine kampeni yedu yatinoti isusu ngatirwise utungu. Patinenge tichiita tinoita mahurukurudza tinoita pama WhatsApp tichitokurukurawo nevamwe vagari vemuchipinge tichikurukurawo nekuti tichiyeuchidzana kuti COVID-19 iriko toita sei kuti tizvidzivirire kuCOVID-19. Saka tinondoramba tichingoti vanhu ngavangozvichengetedza tinorikurira denda iri kana vanhu vakange vane information yakakwana kana vanhu vakange vachizvichengetedza COVID-19 inodarika mazviita.
Aiwa takunzwa zvakanaka muri yeZimbabwe. Regai titore mukana uyu mukutenda muzvare cherio tsobo nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Nguva ndiyo yadyikana namuri yeZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare pachirongwa chelive talk The Connection nemusochipiri apo tichange chienderera mberi tichitarisa zviri kusangana nevechidiki munyika. Anokoneka nemufaro ndine wenyu Mikeove muri yeZimbabwe. Tosangana nemusochipiri. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu.
Makadini kwa tereri tinosangana zvakare muchirongwa chedu cheze chitendero. Tine mibvunzo miviri inobva kuva tereri. Takakumbira madzibaba Lawrence Katsiru veJohane Masowe Chishanu kuti vabatsire vatereri neminduro. Ngatiwei mubvunzo wekutanga.
Mubvunzo wekuti ko semaporofita mazhinji vachiwana vakadzi vakawandisa. Saka shukura mwari ari kugara nevakadzi vakawandisa. Ndinotendera here?
Pastor Katsiru, tamirira minduro yenyu.
Chokutanga, muprofiti mweya wamwari unobva kudenga unouya wopinda mumunhu woita basa wopedza mweya wamwari wodzokera kudenga. Munhu abatwa nemweya mutsvene wamwari uya uya anosara woita zvaanofunga kuti zvakamunaki, wedza ari kugonera mwari kana kuti ari kutadzira mwari. Saka munhu iyeyuyu dzimwe nguva azviita neruchiva, dzimwe nguva azviitawo nekuedzwa naSatani. Asi vaprofiti vazhinji sekutaura kwaita mubvunzo, handinatoziwawo. Ini ndiri mumwe wevaprofiti, ndine mukadzi mumwe chete, ndaane makore 66. Handifunga kuti ndicharoora mumwe ndichamudii. Vanenge vainawo maybe vakaedzwa kusvikira pakuzoita vaviri, vatatu, vana, vashanu. That is my position kumubvunzi abvunza abvunza zvekuti kwaidzo tsika dzamwari dzinoti kudii tsika dzamwari generally dzinoti murume mumwe chete mukadzi mumwe chete asika iye mubvunzi muye uchidzei futi kuti nezuro tsika dzamwari dzakanga dzakangodaro asi abhurama akazoroora vaviri pakanga paine chikonzero chekuzoroora vaviri mazviti
tinotenda pastor Katsiru asi vasati vaenda regai vatibatsire neumwezve mubvunzo unobva kune umwezve muteereri
ndinotenda nechirongwa ichi because chirongwa ichi chiri kutibatsira tiri kudzidza zvakawanda pamusoro pechirongwa chezvechitendero ndingavawo nemubvunzo mukoma tanonoka hwande pamusoro penyaya yengozi dzekusiyirwa dzakadai ngengozi dzakaparwa namadzibaba dzichizoripwa pamwe nevana kana vana vevana kana vazukuru ndaikumbirawo kuti mufundisi vandibatsirewo vandidzidzisewo kuti nyaya iyi bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro penyaya dzakadai ngedzidzi dzengozi dzinenge dzakasiyiwa nevabereki
mufundisi Katsiru mubvunzo uyo kwamuri
maita zvenyu nemubvunzo wenyu unfortunately handigone kutaura kuti bhaibheri rinoti kudii asi ndinogona kutaurirai kuti mweya mutsvene wamwari unobva kudenga unoti kudii mweya mutsvene wamwari unotipo kana pakaparwa mhosva yakabereka ngozi inofanirwa kugadziridzwa nzira yekugadziridzwa nayo ndeyekuti inoripwa asi pakati pekuripa chisingabvumirwi kuripa muchishandisa munhu vanhu vanogona kuripa nemombe vanhu vanogona kuripa nemari kwete kutora munhu kumuti ndiwo akuripa mhosva yakaparwa nemadzitateguru edu asi vanhu vasati vari pachekutanga mweya mutsvene unofanirwa kuvaratidza kuti inoripwa maripirwa api zvii zvinoda kuitwa kana vangodaro chete kana zvaiswa munzira yazvo chaiyo chaiyo dambudziko riye ranga richinetsa vanhu rinobva ramira kuvarwadza richimirira zvibvumirano zvinenge zvaitwa nematiu ose ari kupinda munhau yedambudziko ravakatarisana nawo ndinovimba ndiyo mhinduro yangu yandati ndikupindurei semazivire angu mazvita
aiwa vateereri manzwa mashoko anobva kuna madzibaba Lawrence Katsiru vejohani masowe chishanu kana muine mibvunzo kana mashoko amunoda kugovana nevamwe vateereri itumirei kuwhatsapp number dzinoti +1 301 919 8140 ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka hwande ndichiti mosara zvakanaka
tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata chechristlike choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare hurumende yokurudzira vanhu kuti varambe vachibayiwa nhomba yecovid-19 kunyange hazvo uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi hwatidzikirei tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murai zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeisindebele